manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhu 14 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamo dzinotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye vari mukuru vevakuru vemauto vaEmerson Munangagwa varumbidza basa riri kuitwa nemauto vachiti vanodada nemauto ayo vati ari kuramba achisimudzira mudenga mureza wenyika pasi rose. Vachitaura paurongwa weDefense Forces Day kuNational Sports Stadium nhasi, vaMunangagwa vati mauto emuZimbabwe anoremekedzwa zvikuru pasi rose uye pari zvino ari kubatsira kunyika dzinoti Lesotho, Ethiopia, South Sudan, Somalia nedzimwe. VaMunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kusimudzira upenyu hwemauto kuitira kuti achengetedze nyika nemazvo. VaMunangagwa avari kupikiswa kumatare neMDC Alliance vachinzi havana kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika vatora mukana uyu kuburitsa kushushikana kwavo nemhirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mhirizhonga iyi yakasiya vanhu vanomwe vapfurwa nemasoja vakafa, vatanhatu vakafira pakarepo, vechinomwe anonzi akazofa munzira achiendeswa kuchipatara. VaMunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuzvibata sezvo hurumende yavo itsva yakavhura utongo hwejekerere wanga usimo munyika. Urongwa hwekucherechedza zuva remauto hwaitwa mumatunhu ose gumi ari munyika vanyarikani vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika. Vamwe veruzhinji mugweru vacherechedza zuva reDefense Forces Day vachiona mauto achifora munhandare yemukoba stadium, asi vamwe vati havaone kukosha kwezuva iri. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vange vari munhandare yemukoba stadium umu vange vari vechidiki avo vange vachiratidza kufadzwa nekufora kwange kuchiita vechiuto senzira yekucherechedza zuva iri. Nhengo yevechidiki muzanu PF yakakundwa musarudzo yemumiriri wegweru Urban vaiso Natare vati zuva reDefense Forces rakakosha uye rinoratidza kukoshesa vechiuto kunoita hurumende.
Kucherechedza basa rakabatwa nemauto edu nemagamba kusungura nyika ino is also an indication necommitment for our government kucherechedza zuva iri kuziva kuti hurumende yedu iri kuziva basa guru rakabatwa nemauto kuchengetedza runyararo munyika. Mamachiro akaitwa zvinoratidza discipline, maximum discipline zvotipa manyukunyungu ino kana vanhu vachanyu chimwe chete nemaondero avanga vakaita vanga vachifamba mukamwe mukamwe kukandiza kuti vakadzidziswa mhando yepamusoro.
Mumwe mugari muzvare vembai moyo vatsinhirawo kukosha kwakaita mauto munyika vachiti anobatsira kuchengetedza runyararo.
Ndikona zvara basa rakakosha zvikuru nokuti tinenge tichirangarira basa rakaitwa nemauto edu eZimbabwe anova iwo anotidzivirira munyika medu kuti mugare muri nerunyararo. Naizvozvo ndinofara zvikuru nekuti mauto edu anonyatsokuzvichengetedza nyika yedu murunyararo.
Asi mumwe womugari wemugweru uyango zvidoma nezita rekuti tarwirei ati kunyange hazvo zvakakosha kuve nezuva rekucherechedza kukosha kwakaita vechiuto munyika, anoona sekuti zororo rwerwendo runo rinosvibiswa nekurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto mumhirizhonga yakaitika muHarare masvondo maviri apfuura.
Ina ndisikufara nezvakaitiwa nemasoja pane kuti achengetedze runyararo muno muZimbabwe. Ari kushungurudza vanhu achishuda vanhu asi kukwanisa kutanga achichengeta mune zvakanaka, ari kutopinda mumazvematongerwo enyika. Zvinova izvo zvinoita kuti tisava tinenge takafara even mukusangana navo nekuti vati vane rimwe divi ravakarerekera.
Mudzidzisi wezverunyararo nebudiriro pane chimwe chikoro chepamusorosoro vadidmas dewa vanoti zororo rakadai sedefense forces day rinofanirwa kukosheswa neveruzhinji, asi dambudziko rinowanzoitika nderekuti bato rezanu PF rinoita kuti chiitiko chakadai chiite kunge ndechebato kwete chenyika. Kurukota redunhu remidlands vaowen ncube ndo vange vari munyarikani pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti masoja anofanirwa kurangarirwa nebasa raakaita kubvisa vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro, asi vachiti zvakare mauto haafanirwi kupindira munyaya dzemapato ezvematongerwo enyika. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pazuva rekupemberera zuva remauto muzvari memori tafumanei vati masoja akaita basa guru rekubvisa vamugabe murunyararo.
Izuva rakanaka nokuti tikatarisa kuti masoja akaita basa rakanaka tichiona kuti last year November vakaita kuti kubviswa kwemutungamiri wenyika angaripo kwakaitika murunyararo izvozvo zvagare kuzvidzidzire vakadzi venyuzimbabwe.
Muzvari tafumanei vati masoja anofanirwa kuitirwa zvakanaka zvakaita sekuwaniswa dzimba dzekugara kwete kurodya mumarukisheni, kuwaniswa zvikwereti kumabhanga pamwe nekurerutsirwa mashandiro avo, zvikuru kuwaniswa motokari dzekufambisa kuenda kubasa.
Ngavangotiwo chinhu chakanaka, ini ndoti masoja kangavapiwe ngavave vari fuli funded kubasa kwavo, ingave iri zvekushandisa ngavapiwe salary increment chaiyo ngavawedzerwe salary increment, mahousing benefits, zonzi, mabhazi, mabasa kwavo ngavapiwe magonyekuti.
Izvo zvinotsigirwa navacharles feremu avo vatiwo masoja anofanirwa kuwaniswa dzimba dzavo kwete kugara mumarukisheni umo anorerutswa.
Masoja vanofanira kuwanika vachiwanawo dzimba dzavo dzisiri dzematinogara sevanhu vanochengetedza mutemo wenyika ino. Unhu wekugara masoja ari mativi unorerutswa.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vajohn marava vati kunyange vakapemberera kubviswa kwavamugabe nemauto sezvo vainge vatadza kubviswa nenzira dzejekerere, vati masoja haafanirwe kupindira munyaya dzezvemapato ezvematongerwo enyika.
Tikazoona iwo mauto vaakuita zvekupinda matongerwo enyika, tinoona kunge vanenge vaakukanganisa nokuti iro harisi basa ravo. Izvozvo zvine vamwe vanogona kuzviita izvozvo vanove mapoliticieni vatinge tasarudza kuti vapinde muzvinzvimbo izvozvi kuti vatitonge.
Vachautseremu vatiwo panofanirwa kujekeswa kuti masoja anofanirwa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kusvika papi.
Zvepolitics zvazvo hatigone kuzvitaura nokuda kwokuti kudzivirira pavanoperera mukudzivirira handipazive. Ndinoziva vanodzivirira nyika semadziviriro avari kuita and ndakaona zvakanaka pamadziviriro avo kusvika pai.
Mumwe musoja asina kuda kudomwa nezita rake ati kunze kwekudzivirira nyika kubva kumuvengi, masoja anovaka zvikoro nemakiriniki pamwe nekuyamura nyika kana yawirwa nematambudziko akaita semafashamu emvura.
Pane panenge paita tsaona munyika ma national disasters kwakaita ma floods Zimbabwe Defense Forces inopindira panguva imwe chete kuunza rubatsiro rwakafanana nekubvisa avo vose vanenge vava mukati memvura nozvihuwa toona vachivaka pamwe chete tine inonzi Corps of Engineers vanova ndoo vanovaka mabridge mukatarisa mabridge akambotsemuka nemadhemu zvakaita Tokwe Mukosi parakambotsemuka paya uto reZimbabwe Defense Forces rakasvika ipapo ndokuita basa kumutsiridza zvivakwa zvimwe chete atingomirira paparira chete asi kuti panee pachida kutovakwa chero zvitsva tinenge tiripo
nguva yakare upfumi hwenyika huchakanaka masoja ainge akagara pamutambarakede achipiwa zvekudya zvakaita senyama nebhinzi achienda kumakiriniki avo ainge aine mishonga yakakwana uye achifamba nemotokari dzemauto kwete zvaave kuita zvekukwira makombi achienda kubasa zuva remauto racherechedzwa kekutanga mumakore makumi matatu nemasere vamugabe vasiri mutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwavakaitwa nemauto pachigaro muna mbudzi gore rapera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine apa achigoriwa
basa redu ndire kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7 kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com studio ineka namba 7@voanews.com munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1-202-465-0318 tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1-202-465-0318 munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muItaly vaEdoardo Rixi vanoti vanhu makumi maviri navaviri vafa mushure mekudhirika kwaita zambuko muguta reGenoa mapurisa emuLondon asunga murume anofungidzirwa kuti anoita zvakapfurikidza mwero mushure mekunge apinda nemotokari yake muvanhu ndokuzobondera pamidhuri iri kunze kweparamende vanhu vatatu vanonzi vakuwara muchiitiko ichi makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti zvinotarisira kuti hurumende itsva ichagadzwa zvichitevera sarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru gore rino ichagadzirisa nyaya yeupfumi nekukasika senzira yekurerutsa dambudziko remari riri munyika mumwe wevana veZimbabwe vari kukurudzira kuti hurumende ikoshese nyaya yekumutsiridzwa kweupfumi ndava Audrick Chocho vekumufakose avo vanoti zvishuwo zvevanhu vakawanda ndezvekuti zvinhu zvireruke munyika
tikutarisa kudai takwanisa kuwanawo mari mukati menyika yedu yeZimbabwe hakuna keshi mari dziri kungowanika mumarodhi mamani chenjas asi sese kumabhengi tiri kushanda kumabasa takuona tisiri kupika jeri hombe hatina mari yatiri kuti tikwanise kuwana kumabhengi uko ndozvinhu zvatokuchema And also against kumbiro kuti school fees adzikiswe kuma clinics munhu wese akafodho kuti akwanise kuti kana karwarirwa akasana dambudziko akwanise kubatsirikana nzara upenyu wakatiomera marenda zvinhu zvinokumera mushe ndozvatodai wakwanisa kuti gadzirwe izvozvo nepekugara ma accommodation ndozvinhu zvatoda kuti watigadzirwe
mashoko avachocho aya anotsigirwa navanome nemasunda vemuHarare avanoti chishuwo chavo chikuru ndechekuti hurumende ichagadzwa igadzirise upfumi hwenyika nekukasika zvikuru sei dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga
tangotarisa kuti mari dziwanike mumabhengi uye mabasa awanike
mabhanga mazhinji emunyika ari kukundikana kuwanisa mari dzinenge dzichidiwa nevanhu vanochengetera mari dzavo kumabhanga aya asi mari dzichiwanikwa chero nguva pamisika mitema izvi zvinoshoropodzwa zvikuru navaIbrahim Chitambo vekubhindura ava nokurudzira kuti nyika ive nemari yayo kwete kushandisa yekune dzimwe nyika sezviri kuitika iye zvino
tichatiri kudai sevana vezimbabwe toda kuti zvo nyika yedu inake toda kuti zvo upfumi dzokwive panyika toda kuti zvo mabasa awanikwe zvinhu zvinorwadza 90% yevanhu vanhu havana mabasa mari ngadziwanikwawo mumabhengi mari dzeduwowo dzezimbabwe ndokurudzira nyika ngaive nekarenzi yayo ngative nezvinhu zveduwo
vachitambo vanoti chimwe chinofanirwa kugadziriswa nani zvake achange achizogadzwa semutungamiri wenyika kuvhurwa kwemaindastiri kuitira kuti vanhu vawane mabasa
maindastiri mamains ndomune upfumi hwenyika inoi
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaErnest Mudzengi vanoti chikuru chave kudiwa munyika ndechekuti pave nekuwandudzwa kwemaitiro ehurumende inenge yapinda isiyane nemaitirwo ebasa nehurumende dzakanga dziripo
kana tikaramba tiri muzvatiri izvi waro wokutungamirwa kwenyika hukarega kuvandudzwa hapangafambi zvakanaka pane zveupfumi naizvozvo matongerwo enyika saka panotoda vandudzo kuti tibve mune rakare tipinde mune rimwe ramangwana tirege utongo hwakare huya tipinde muno humwe
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti dambudziko riri muzimbabwe rinogona kutora kanguva kugadzirisa kana dai pakave nehurumende itsva
dambudziko iri ithink richaramba ririko kwenguva yatingati in the short to medium term ithink kupera kwadambudziko iri kunotoda mastructural reforms mamwe acho inotenda kuti maboard notes anofanira kumiswa takamisa maboard notes teta eliminatawo nyaya yemapararo market iriko teta eliminata nyaya yerent seeking behavior yataona yako mumarket but maondero andiri kuita nemauncertainty ariko zvichaafekta zvakare confidence mueconomy confidence mufinancial system zvoita kuti dambudziko rekushayikwa kwemari mufomal system rirambe ririko
nyika yakamira negumbo rimwe munyaya dzezveupfumi zvikuru sei pasati pazivikanwa kuti ndiani achagadzwa semutungamiri wenyika mutsva pakati pava Emmerson Mnangagwa veZANU PF navaNelson Chamisa veMDC Alliance zvichitevera kupikiswa navachamisa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mushure mekunge ZEC yazivisa kuti vaMnangagwa ndovakakunda kana chete pakave nehurumende inokoshesa nyaya dzeupfumi ndipo pachaitawo kuti vana vezimbabwe vakawanda vakwanise kunge vachikokota uchi hwenyika hunonzi huri kuyerera muvhu vashandi vakawanda vemuzimbabwe vatora mukana wezororo redefense forces day kuenda kuBotswana kunotenga zvinhu zvokuzotengesa kumusha shingirai madondo anotipa nyaya iyi
vanhu vakawanda vanoshandira hurumende vanga vakadzara muzvitoro zviri mudhorobha refrancistown muBotswana vachitenga zvinhu vataura nestudio 7 vati nyaya yenzara iri munyika ndiyo yaita kuti vaite chipatapata kushandisa zororo iri vachinotenga zvinhu zvavanoda amai Charlotte Mzanenamo avo vanoshandira pachipatara chemupiro general hospital muBulawayo vaudza studio 7 kuti vauya kuzohodha zvinhu zvavanotengesa kumusha kuitira kuti vawanewo mari yakati wandei sezvo mari yavanotambira iri shoma zvikuru
andingacelebrata ndisina chekudya manheru ndozodini hapana zvekuita zasai ndangouya hangu kuti ndizodini ndizohodha kuti vana vangu vawane zvekudya iya vakatirwira vakatirwira and they are protecting us saka vanhu vakanaka zvekuti but for the moment atina chokudya tirikutsvagawo zvekudya nevana vangu.
Muzvare Miriam Mutombene vati havangagone kugara pasi pasina chavari kuita sezvo mari yavanohora iri shomanini kuti vararamise vana vavo vatanhatu.
Handikwanisi kugara kana ndichida mari nekuti ndichida kutsvaga zvekuraramisa mhuri yangu.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe vaezekiel chipwanya vati hazvina musoro kupemberera zuva remauto vana vako vachifa nenzara. Vachipwanya avo vanoshandira muBulawayo vati pane kuswera vakatarisa masoja achifora munhandare vaona zviri nani kuti vauye kuBotswana kunotsvaga zvingararamise mhuri yavo.
Hationi zvavakarwira isusu, vakarwira ivava vana Munangagwa ndovari kuwana zvekuita kwete isusu isi tiri kutambura nemhuri dzedu. Mumusha uku vamwe vari kuDefence Force vari kutocelebrata, vari kufarawo nemhuri dzavo nekuti ndezvemadhara vari kudya vachiguta. Isusu tiri kutambura nemhuri dzedu tishaa chekuraramisa. Saka tauya kuno kuzotsvagawo kuti tiraramise mhuri, kuti tive kunoka kusi kuti tofarirawa kunoko, bati nhamo ndio inotiwenza kunoka.
Mumwe vevanhu vanga vari muBotswana vaPeter Membere wati semushandi wehurumende vari kugara vachifunga kuti pamwe remangwana ravo richanaka, asi vaMembere vati vanotenga nekutengesa zvinhu kuitira kuti upenyu hwavo ufambe zvakanaka.
Isusu semaCivil Servants tinotora nguva yeholiday kuti tikwanise kuti hode zvinhu tinotengesa kana kune dzimwe nyika, and then zvinotibetserawo futi pakuti mari yatinotambirawo inenge iri shoma tikwanise kutiraramise mhuri. Plus mari yatinoshandirawo sometimes inogona kupinda maaccount late. So izvozvo zvekutengesawo tichidaidai zvinotibetserawo kuti mari painenge isati yapinda tokwanisa kuti titengere vanawo chikafu nekubhadharwa marendi patinogara.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuparara kwaita upfumi hwenyika, izvo zvava kupa kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro munyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Singirai Madondo.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chatenga vatambi vatsva senzira yekuti chikwata ichi chisimbe kudarika zvachiri. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Jembare iri kudzoka munhandare nesvondo ine vatambi vatsva, apo ichatamba neZPC Kariba sekutaura kwaita gwaro rabva kune varoronga mitambo muPremier Soccer League vaElisha Mandireva. Mutungamiri weZimbare vaSolomon Sanyamandwe vanoti vateveri veDynamos vanofanira kugadzirira kuona Dynamos yakasimba uyezve yakasiyana zvikuru neyaivepo munharaunda yekutanga, iyo yaitatarika zvinotyisa. VaSanyamandwe vanoti Dimbare yakatenga vatambi vatsva vakati wandei kusanganisira Kingston Carter kubva kuSupersport United yekusouth Africa, uyo vanotarisira kuti achapedza dambudziko ravanaro rezvibodzwa. VaSanyamandwe vanoti Mkata akanyorerana chibvumirano chemwedzi mitanhatu neDynamos vachizoona kuti vanokwanisa here kuwedzera nguva yacho. Mkata ane mhoroondo yakasimba mumutambo wenhabvu mushure mekutambira Kaizer Chiefs, Free State Stars, Black Leopards neSupersport United muSouth Africa pamwe chete neBaltimore neCapes United muZimbabwe. Mkata akatambira Zimbabwe kanokwana kagumi akanwisa zvibodzwa zvitatu. Pamusoro paNkata vaSanyamandwe vano Dynamos yakatenga zvekare Brett Amidu kubva kuFC Platinum vachiwedzera ivo kuti zviri mumaoko emurayiridzi wavo Lloyd Mtasa kushandisa kana kuregedza Denver Mukamba uyo akadzoka kuDynamos kubva kuCapes United. Mukamba ane nhoroondo yakakura yemisikanzwa, asi Mutasa anoti hapana mutambi ane nzvimbo muchikwata ichi.
Kutirena kwavo unenge uchiita tichiita gadziriro redu yegemu rinouya ramangwana ndozvinoita kuti utambe. Matirenera unoita tichitanga kutirena ndozvinokupa mukana kuti uzotamba gemu rinotevera.
Dynamos yaifanira kuve yakadzoka munhandare svondo rapera ichisangana ne Highlanders, asi mutambo uyu wakamiswa ne Premier Soccer League. Parizino, Dimbare iri pachinhano chegumi nenhatu, mapoints mashanu kubva pachikwata chakatarisana nekubuda muPSL cheNitrat, icho chine mapoints gumi nemanomwe. Mutsatsa anoseka avo vari kuti chikwata chake chingangobuda makwikwi aya.
Zvekureregetera izvo, munhu anogona kutaura zvaanoda, nekuti munhu asi isusu tiri mazviri, handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisira.
Parizvino chikwata cheFC Platinum ndicho chiri kutungamira makundano ePSL nemapoints makumi mana nemapfumbamwe, mapoints maviri pamusoro pengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tiende kune vamwe vatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndichitaura naAugustine, ndikufona ndiri kuCape Town mangavani. Ini ndizondoona ndizoti ngavapewo vamwe chanza, ndizi nekuti takada kutarisa 47 years yakatongwa nezvaniPF. Chii chavakaita chinoiti chakaita production oil, unless kuti vaka sunungira vanhu kuti vagavasungirira futi. Right now machikufisizi tiri kunopusha mutamhuri dzakawanda, ndizi tichada kuti titumbire mari kudzimba ikoko, tichada kuti titumbire mari yakadai, asi mari yacho vanoitumidzira ikoko haina chavanoshanda, handiti vana chaivo chaivo kuchikoro izvizvo hapana chavarikwanza kuti vadzidze, nekuti hakuna ticha achadzidzisa munhu achiti kuti inini kupera kumwe dzidzo yangu haisi kupinda, saka ndodzidzisa chii? Ndoda tingonotandaura kuchikoro ikoko. Ndavatoshandisa chani leti ndui time, handiti kana atadzawo ndizvozvo.
Muri kutaurawona Molinta pa
makadiko sista Morin, muri kupiko?
Ndiri kuBotswana mwana wamai vangu.
Taurai tinzwe sista kuBotswana uko.
Mwana wamai vangu tanzwa nekugara mudondo, isu nenyaya yeugombo kuZimbabwe vedu wenga vatiitiro zvakanaka vakuru ava. Tapidza izvozvo kubatwa munhu afa munyika dzatinogara, vamwe vari kufa mumatondo vachijamba, vamwe vari kubiki kubatwa munhu afa chaivo zvenyu. Saka taingokumbirawo kuti ava vanga vagara varipo ava dai vambosuduruka musangano uyu watinetsa. Tashaya hama dzakawanda ende taparara. Zvatoo makore gumi izvozvi ndiri kuno. Ndakamboenda South Africa ndikadzoka kuSouth Africa, randi rikanzi handichashandi kuZimbabwe, ndikadzoka kuno kuda kuvaka. Ndaona kuti randi racho hachandibatsire kuvaka South Africa, ndokuya kuno kune pfula ranga rine value. Saka zvikuita togara takamhaikwa nemapurisa, togara takasungwa tsinzi yekunge takaba tisina zvisiswa zvekuma ufuronoro. Nekuda kwenyika yedu yakaparara isina chainacho mabasa hakuna, izvozvo vana vakanyora mafomu 6 havaende kubasa, vadii vakangogara. Saka dai vakuru ava vachibhobhawo tamboona zvinyowani, nekuti zvinonzidziswa tiri murutoka katimboona kuti zvinoita seiyo pamakore mashanu anoteera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheThe Connection nhasi tiri kutaura nevechidiki pamusoro pezvinoreva kwavari mazuva eHeroes Day pamwe chete neRed Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto, vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamos inotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Standikile Mhlanga.
kwizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kuStudio 7, ngolwesibili mhlaka 14 kuNcwabakazi 2018, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyawancoma amabutho ethu. Nxa sihlanganyele labo kanje siyakholisa kakhulu. Abantwana beZimbabwe bevikela iZimbabwe.
Namhlanje idolobha lakobulawayo limanyene labanye elizweni lonke ngelanga lokunanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela eleZimbabwe Defense Forces Day.
Kuyisabana ukuthi akhulume uPresident ukuthi uphambanisile. Kube konakala wenza into enye ahlale yenzi phezulu nangakho ukuthi wabulawa abantu ngegugura hondi wakhala ngokuthi abantu bafa ngoba bafanele bafa wathola abantu babeyimbukuzana namhlanje siqalisile futhi akafundi hlale yenza into enye.
Umanyano we-MDC Alliance uthi ukhathazekile kakhulu ngamazwi kamongameli Mnangagwa akhulume izolo nalamuhla lapha agcizelela ukuthi yiwo ababangela udlakela ngemva kokutshengisela kwabantu ababesola indlela impumela yokhetho eqhutshwa ngayo. Ngesikhathi ilizwe limelele impumela yesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court, umnotho welizwe uqhubeka ulokhu ubhidlika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhlanje ubulawayo umanyene labanye elizweni lonke ngelanga lokunanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela eleZimbabwe Defense Forces Day. Umphathintambo yedolobho lakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uhlole ibutho lifola andubana abale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owokuhlonipha umsebenzi wabezomvikela elizweni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni yeWhite City Stadium wobulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku ubale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa oveze ukuqakatheka kwaleli langa. Wabonga ukuthula okube khona ngesikhathi sokhetho.
Siyawancoma amabutho ethu. Nxa sihlanganyele labo kanje siyakholisa kakhulu. Abantwana beZimbabwe bevikela iZimbabwe.
Ilunga leCentral Committee lebandla leZANU PF unkosikazi Molly Mpofu uthe uyajabula ngokusebenza kwebutho leZimbabwe.
Kuyikokuthiwa ukubusa ukuzobona abantwana sabajelisisa nekuyamahovesi ngazibona umsebenzi sawo osebenzayo usuphathwa ngale ndlela. Siyathaba kakhulu kanti ube umongameli wethu ongasolokwala odla nxazo kwinzima athi into yenzeka ihamba.
Isakhamuzi sakobulawayo esasikubutho esingene umkhosi walamuhla umnumzana Sidingani Nkomo ubuke ukuqoqwa kwelanga lalamuhla.
Ngi-85 years lelanga elihle lanamhlanje itamhlophe ngalo lifike ngisaphila emhlabeni ngibonile noma senza hamba kodwa hhayi lanamhlanje itholile. Ngikhangele ukumasha kwamasotsha yonke into ekhona ekade senziwa ngoba nami ngangilibutho kudala ngibeli lizwe ngibesegangeni kweminyaka engu-25 years. Mina ngikhona ngibuya-ke nje khathesi ngabuya umthatha belizwe ngabuya ngabotshwa futhi ngayesikurubhi ngahlala 11 years omunye wami wahengwa. Namhlanje lokho ngihlupheka nginalutho enalo.
Abanye abangene lumkhosi basole ukuxokozela kwamalunga ebandla elibusayo angene lumbuthano egqoke impahla zebandla elibusayo kunye nenani eliphansi labantu abangene lumsebenzi. Umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ibutho liphelelwe inhlonipho kaZulu kulandela isehlakalo sangemva kokhetho.
Mbona ngani abantu kabathakazeleli lokho kwenziwa libutho ngemva kokhetho lolu lusanda ukudlula lapho kwafa khona abantu abangu-7 ababe tshengisela ukungathakazeleli impumelo yokhetho.
Umnumzana Victor Charara uthe akusizi ukuya e-White City Stadium ukuyathakazelela ilanga lebutho.
Mina ngiyibona i-reason yokuthi si-celebrate i-Defense Forces because abantu bona laba amasosha lawa yibo abakhipha umgabe last year, yibo abantu kathisade bebulala abantu e-Harare just a week ago. So i-reason yokuthi siye-celebrate i-Defense Forces mina ngiyibona ngoba sizihlalele ezindlini kumbe sizisebenzele kungcono kulo kuhamba siyoyi-celebrate le-Defense Forces.
Osakhulayo ubheke inkosi Dube yena akavumelananga labanye ethi ilanga le-Zimbabwe Defense Forces liqakathekile.
Ayilanga namhlanje sikhathele ngomthetho wesikole samasosha ayiwabambeki ukuthula agcina ukuthula elizweni so ngabibona lati bephila labantu becommunity so kuqakathekile ukuthi ngizalapho akule ngawo commenter because abana bona ayisibo kodwa ngabantu ngasikhuluma ngeoperating school legacy kuma legacy eZimbabwe konke anokwenzakalayo le ndlela yokusenzakala ngayo indlela abayisona ngayo into yezicomment manje ngizobona.
Elinye ilunga lezanu PF kobulawayo unkosikazi Judith Ncube uveze ukuqakatheka kwelanga leZimbabwe Defense Forces Day.
Alilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi ngoba izikhathi eziningi abantu sikasithathe sithi thina umsebenzi webutho ngokuthi nje bephonga udefend ilizwe beme khonapho kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunengi e-White City Stadium ukuzethakazelela ilanga leZimbabwe Defense Forces Day. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo e-White City Stadium ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, abomanyano wamabandla aphikisayo awe-MDC Alliance bathi bakhathazekile kakhulu ngamazwi kamongameli Mnangagwa awakhulume izolo lanamuhla lapho agcizelela ukuthi yiwa abangela udlakela lapho kudutshile kwabulawa abantu betshengisela besola impumela yokhetho. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda uthi akufanelanga inkokheli zebandla lezanu PF zithi bemukele ukuthi banqotshwa. Yena umnumzana Chamisa ekhweze udaba lokuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba.
Ebe lokho etholakala emosha isikhathi eqamba amangazi wayo ukuthi abantu abashiyayo babulawa ngamasosha, ngababulawa ngayi-MDC, ngababulawa kumbe ngabantu akade betshengisela kumbe ngabafana ngengozi, babulawa ngamasosha angena edolobheni le-Harare etshengisa ukungazi ukuthi ukuphilwa njani labanye abantu. Wesabani ukuthi akhulume upresident ukuthi uphambanisile kumbe konakala, wenza intonye ahlale yenza upresident Mnangagwa ukuthi wabulawa abantu nge-ground, wakhala ngokuthi abantu bafa ngoba bafanele bafa, wathi nabantu babeyimvukuzane. Namhlanje siqalisile futhi akafundi hlale yenza intwenye kodwa sizamhlupha ukuya phambili ngoba abantu laba ababulawa ngamasosha laba size bafe izeneze kuzaba lokuthi kwelinye ilanga bakhona abazafanele baphendule imibuzo yokuthi abantu laba babulawelweni njalo bebethunywe ngubani.
Iziphathamandla zezanu PF lokho zigcizelela kule imikhosi ukuthi kufanele i-MDC Alliance yamukele ukuthi yanqotshwa kukhetho. Lithini ngalokhu sikhangela ukuthi lokho kulodaba emthethwandaba luzahlusa?
Kasibenzanga lutho abantu bezanu. U-President Chamisa bachile benjalo wathi yena njengoba ele-evidence edingi uzawambise court. I-court ibisikhangela ihlubungule ibone ukuthi benze into yokuntshontsha besebenzisa izekhe. Ngalokho vele amathela akathanda ukubuyisela into ayintshontshileyo kuyakhanyeka kumgcele ukuthi abazama ukuwenza. Okuqakathekileyo yikuthi kufanele ilizwe leZimbabwe liqhubekele phambili. Ukuqhubeka lokho phambili kwezomnotho lakwezinye inhlangothi zelizwe kuzenzakala nxa sekulo hulumende othenjwayo ukuthi wenza intando yabantu njalo ulandela imithetho yelizwe njalo esamukelwa nguZulu umhlaba wonke jikelele.
Liloko ligcizelela yini ukuthi lapho emthethwandaba lelo bufakazi obuqinileyo obungaletha inguquko kumpumela yokhetho le ekhona kwamanje?
Ukumgqeke kakhulu nxa ukhangela izenzo zezanu PF abakwenza izolo begijima zesiye ikhothi kungelasikhathi, ubuye ukhangele khathesi indlela abakhuluma ngayo bezama ukuthi bancenge ukuthi sikhiphe indaba yethu emthethwandaba. Kusegcekeni ukuthi bayesaba ngoba sebebonile phela nxa likhambisa indaba emthethwandaba liyanika laba bethe sicala ukuthi bakhangele i-evidence elelayo ukuqina okungakanani. Sebekubonile yikho besethuka sebehamba beloku bekhulume into ezokuqala ezingaziqiniso. Okwesibili, bezama ukuthi bacele ukuthi indaba ikhitshwe emthethwandaba.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye lamacele e-MDCT kanye lomanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo, umkhosi wokunanza ukuqakatheka komsebenzi wabezomvikela eleZimbabwe Defence Forces Day owenzelwe eHarare namhlanje ubungela abantu abaningi abaze kuwo njengeminyakeni. Abanye besithi mhlawumbe kutshengisa ukukhathazeka kukaZulu ngokungaziphathi kuhle kwabakubutho kumaviki edluleyo lapho abadubule babulala abantu abakade betshengisela. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhosi weZimbabwe Defence Forces Day uvame ukugcwalisa phambi inkundla yeNational Sports Stadium abantu bezobukela imidlalo kanye lemisebenzi etshiyeneyo yakubutho lesizwe ebalisela amaparashuti, indizamchina kanye lomdlalo wenguqu. Kodwa emkhosini walonyaka kubuye ingcosana yabantu. Ngomnyaka odluleyo amabutho agcina evala indawo zokungena ngazo enkundleni sekugcwele phamu okwenza abanye bagcina bebuyela emizini yabo. Izakhamuzi zeHarare eziningi ziveze ukuphatheka kubi ngokungavami kwebutho ukuthi igazi lalabo abadutshulwa kuviki edlileyo eHarare lisezandleni zabo, okuyinto elethe lokhu kuthandabuza ngomkhosi walonyaka. Umnumzana Mengezi Sibanda uthe ukuqakatheka kwebutho kukhona nxa bexolisa kuZulu ukuze uZulu abe nethemba lokuthi ugcinekile elizweni.
Ungabala istatement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona. Bathi akhona amasotsha enza amaguda ze-agriculture, akhona amasotsha ancengizisa amapholisa ngalokhu lalokhu lalokhu. Okutsho ukuthi bayavuma ukuthi amasotsha akhona kodwa sebekuzama ukuthi babe lesichasiso esikhanya ngazani isichasiso esingelacala ukuthiwa ngesilungu innocent explanation. But ungavali statement abo bavumile ukuthi amasotsha akhona ebantwini basebezama ukwechasisa ukuthi indaba besebantwini. Thina siyakwazi ukuthi isichasiso kayisiso siqiniswa abasinikileyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emathuneni amaqhawe izolo usole umanyano we-MDC Alliance ukuba yiwo owabangela ukufa kwabantu kudlakela olwenzakale eHarare lapho abebutho bedubule babulala abayisithupha. Uphinde wakutsho namhlanje emkhosini we-Defence Forces Day. Umnomba Themba Mlotsha uthe ilanga lanamhlanje alimelanga lijabulele ngenxa yesenzo esibi samasotsha sokubulala abantu.
Loba nje esenza izithembiso zokuthi uzenza loba yini esemandleni akhe ukuze akulungisise uyaphosisa nje. Lokhu sakubona ku-Simplicious Sihambakwe ku-Ground Commission eyasungulwayo kodwa kayisazange yaphenduka ukuze yazise uZulu ngalokho eyakutholayo okusho ukuthi kakulanto azayenza umnangako.
Isikhulumeli somkhokheleli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda uthe ibandla lakhe limangele ngemibiko kamnangagwa yokuthi i-MDC Alliance yabangela ukudutshulwa kwabantu eHarare esithi ibutho liphansi kwakhe njalo yilo elamenza waba ngumongameli welizwe ngomnyaka odlileyo njalo lisabela yena yedwa njengomongameli walo hatshi i-MDC Alliance. Umkhosi lo ubone leli lizwe libukisa imisebenzi kanye lamalungiselelo alo ekuvikeleni kwelizwe leZimbabwe. Nimele Studio 7 Harare, ngukhipson Pepe.
Kuhlelo lwethu connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngelanga le Heroes Day kanye le Defense Forces Day elinanzwa namuhla. Kambe achone kini njengabontanga amalanga omabili. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungami Linkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu kwele Indonesia ziveze ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngumongameli Joko Widodo walelo lizwe lokukhetha umfundisi wokholo lwesiMuslim ukuba ngumsekeli wakhe lapho encintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wakwele Turkey usethule ukuvimba ukungena kwempahla. Wethusele ukuvimba ukungena kwempahla kwele Melika iphindisela ukwenziwa yilelo lizwe. Inyathelo elithethwe ngele Melika libikwa selidale umonakalo omkhulu kwele Turkey kwezenotho, imali yalo iqhubeka isehla isisindo nxa iqhathaniswa ledola eMelika. Ngesikhathi ilizwe limelele impumela yesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court, umnotho welizwe uqhubeka ulokhu uwohluka. UChris Gandwe, Studio 7, uyalandisa.
Amankampani kunye labamela amazwe angentshonalanga bathembisa ukuba ukhetho lungedlula nxa lwenziwe ngemfanelo kungela kuqilibezela lokuncindezela ilungelo likaZulu, bayabe bezaphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali. Kodwa ngenxa yokusiwa emthethwandaba okwenziwe umongameli Emmerson Mnangagwa ngumnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance, lokhu sokuthiye ilizwe lisenwaya impumulo ililinde ukuzwa ukuthi kozalwa nkomoni emthethwandaba. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kujera uthi akukakhanyi ubungcono kwezenotho.
Umkonomi uzimele awula indication ukuthi uzavuka nxa singakabi lo mungameli omutsha, ngoba nxa sikhangele ama-indicators intengo yezinto intengo ye-US dollar versus rand, intengo of a lot of things siyabona ukuthi ziyaqonga. So ngikhuluma ngisezenje, nxa ule $100 yakho for the person oza kunika imali uza kunika 75% nxa i-US dollar, nxa kungamabhondi uza kunika 30-35%. So i-economy kathesi intengo ziyaqonga kathesi, nxa ngikhangele intengo ziyaqonga kathesi ngoba abantu abasakwazi ukuthi into uzasala nkomoni enkantolo Constitutional Court.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla utshele iStudio 7 ukuthi umnotho ulokhu uzifananela langensukwini ezedluleyo.
Umnotho welizwe uvela sozunyikinyike kuye awusoziye ndawo lanxa simelele ukugcotshwa lozagcotshwa uba abe ngumongameli. Umnotho la umile ulindele ukubona ukuthi kambe ozagcotshwa njengomongameli elizwe kuyabe ngubani, ukwenzela ukuthi lawo uhambisane lalo oyabe esengene uba ngumongameli welizwe. Owakhathesi uzimele mpo unjengoba njoba wawunjalo, ngakula nqubela phambili ngakulani, akulanto elithika. Abantu badubeka ukusa kwamalanga, kuya ngokuthi ngubani ogcotshiwe ngombono wani. Mina ngombono angafithi nxa ungagcotshwa yena lo undoda esivele sila ekhathesi. Kangibona ukuthi kuzalunga ngobana ukungena kwakhe kuvele sekule nkulumo sokwenzakale lezi gigaba eziningi ngemva kokhetho lolu ebesilayo. Ngoba nalabo abanye siyabala lapha nakulokuthiwa yi-social media abathi bona kunzima ukuthi balethe imali zabo lapha ngobana kukhanya izinto zasoze zintshintshe. Nakuloko kudutshulwa abantu, bebulawa abantu, beqatsha abantu, bebotshwa. Kutsho ukuthi ngeyindlela labo abalezimali zabo abazifuna ukuzozihlanyela labo abanye bakhona bangesaba besesabela khona lokuthi ilizwe elingela kuzinza hayi imali ingazaki indlela.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Matson Hlalo uthi inengi elivela phetheya lokhu lithola kunzima ukusungula amabhizimusi elizweni.
Aweli akulalutho olutshintshileyo ngoba ngendlela abantu kade bekhangele ngayo ukuthi maybe ngeke kuzaba lokuguquka kwabameli or rather we-government then kube le-government entsha ezaba le-slate esiklini yikwathi kuzaqalisa ukuthi kutshintshe khona. Sibona phela kulalutho olutshintshayo lokhu kukontinua imali azibonakali lokhu uhlupheka kuya phambili. So asiboni unless enxeke kube le miracles ukuthi kuqalise ukuthi kusebenze but okwakathesi akulalutho. Uyaba njani umehluko abantu bavele ukuthi watshengisela babakhandi aluba kuhle kwatshengisela kathesi ukuthi hayi abantu sebenjani okuqalisile ukuthi sekule new government and the new government le ikhangele ukuthi into ziqalise ukuthi bonke laba no-rule of law nokuhlonitshwa kwe-investment zabanye abantu kanjalo kanjalo into abantu basebengabuya lawu nje kanti kathi ungabuya uzofaka imali kathesi.
Amazwe amaningi alindele umthethwandaba ukuthi uphume lesisombululo okuzakwenza ukuthi asungule amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande.
Izakhamizi zedolobheni leGweru lazo zibuthene emkhosini wokunanza ilanga lokuhlonipha umsebenzi owenziwa ngabezomvikela ele-Defense Forces Day emkhosini owenzelwe enkundleni yeMkhoba Stadium, kodwa abanye bebesithi kababoni ukuqakatheka kokunanza leli langa.
Iningi lababuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru belingabasakhulayo labantwana besikolo abakade bejabulela ukufola le micimbicimbi ebisenziwa ngabakubutho. Iningi lezakhamizi zeGweru beziziphumelele lingayanga enkundleni yeMkhoba lisithi laloba kuqakathekile ukunanza umsebenzi wabakubutho babona angani ikhefu lalonyaka lingcoliswe ngokwenziwe ngabanye abakubutho abadubule babulala abantu abayisithupha kumaviki amabili ayidluleyo ekutshengiseleni kwabantu besola ukuphuza kwempumela yokhetho. Ingcweti ezicubungala ngezombusazwe zona zithi ikhefu lokunanza umsebenzi wabakubutho liqakathekile, kodwa inkinga iba khona lapho ibandla elibusayo elezanu-PF lithatha imikhosi enje njengebandla bebuya bagqoke izembatho zabo zebandla, ikanti-ke kumele igoqele umuntu wonke kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Umphathi Ntambo obona ngendaba zesigabeni senkabazwe umnumzana Owen Ncube nguye obe ngumhlonitshwa emkhosini waseGweru ehlola ukufola kwamasosha kanye lokubala amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okunanza iZimbabwe Defence Forces Day. Kunjalo nje iningi lezakhamizi zesigabeni seMashonaland West zithi amasosha kumele abongwe ngokuthuthukisa asekwenze inhlalakahle kaZulu elizweni langokukhipha embusweni owayengumongameli Robert Mugabe. Bathi indlela zokubabonga ziningi ezinjengokwenza kube lula ukubana amasosha athole izikweleti ezingazali umthelo omkhulu emabhanga, izikweleti zokuthenga izindlu kanye lokubatholela izimoto zokubathwala besiya lokuphenduka emsebenzini. Laloba kunjalo kulabanye abathi lanxa bebutho babajabulisa ngokukhipha umgabe embusweni akusamelanga babe lokhu bengenela kunhlalakahle kaZulu loba izombusazwe. Amanye amasosha wona athi laloba kwaba liphutha ukudutshulwa kwabantu besifa emavikini amabili edluleyo. Abantu kumele bakhumbule ukubana ngaphandle kokuvikela ilizwe, amasotsha alomsebenzi omkhulu wokwakha izikolo, amakilinika lokuncedisa lapho kube lengozi ezifana lempophoma zamanzi. Besithi ukonakala komumo weZimbabwe akuphathi kuzulu makhaza kuphela kodwa labo, njengoba bengasatholi indingeko laba bekuthola ngesikhathi umumo umuhle, okufana lokudla okusemagabheni okunjengenyama, indumba lokunywe, beselatshwa emakilinika lemuli zabo kungelambadalo, bethwalwa ngezimota zebutho ukuya emsebenzini, hatshi kungena emichoveni njengaye wonke umuntu. Ikhefu lalamhlanje linanzwa okwakuqala lokhe ilizwe lathola uzibuse eminyakeni phose engamashumi amane kungela Mugabe ekhokhela lelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoPraxitus Jeremiah.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Inhlanganiso ye-US Agency for International Development ithi isiguqule indlela esebenza ngayo ilandela izinqumo ezimbili esanda ukuzithatha. Isinqumo sakuqala ngesokuthi ihlehlele emuva ukunika amazwe omhlaba uncedo, hatshi ngoba ayifuni ukuwaphathisa umuntu kanye lomphakathi balendlela abangazisiza ngayo ukuthi ikusasa yabo ibe ngcono. Inhlanganiso le ithi isinqumo sesibili sivela kunkolelo yokuthi amankampani azimeleyo alamandla okuguqula impilo zabantu ngenjongo yokuthi beziphilise. Ngalokho, izinqumo lezi zombili zizakhokhela umsebenzi we-USAID, ikakhulu esigabeni se-Indo-Pacific, lapho eqakathekisa ukuqinisa inhlelo zenguquko kanye lokukhupha imigoqo evimbela ukuthi amankampani azimeleyo aqhube kuhle imisebenzi yawo. Umongameli Donald Trump weMelika ubikwa ekuthakazelela lokhu, njalo isiphathamandla sikahulumende wakhe umnumzana Mike Pompeo usesungule uhlelo lwe-Asia Age olokuthuthukisa isigaba se-Asia ngenhlelo zamandla amagetsi. I-USAID izangenela kuphela kulolu hlelo ngokubona ukuthi akula nkohlakalo njalo luqhutshwa ngemfanelo. Lo ubongumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Awuthele kancane wemzulu ehekile pipapalaza, awuthele kancane wemzulu ehekile pipapalaza, awuthele kancane wemzulu ehekile pipapalaza, awuthele kancane wemzulu ehekile pipapalaza. Wemalu Hey, look at the jawla.
Kata savume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lamhlanje limanyene linanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela, abe-Defence Forces, kule mbono etshiyeneyo ngendlela ngendima abayidlalayo elizweni. Umanyano we-MDC Alliance uthi ukhathazekile ngamazwi kamongameli Mnangagwa abachothozayo esithi yibo ababangela udlakela. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.